manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe.
Tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya kutesta kuhari kuita vanhu zvinoisa kuti izotikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi uyezve kuti vanyatsokuita yatinoti contact tracing yakanyanya.
Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa chirwere chaCOVID-19 munyika.
Mutengo weflower wakaderirawo uchibva pamari inoita 3150 per 50 kg kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo.
Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT yoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava pane gumi vakabva kuSouth Africa, vaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 173. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nechimwe nemazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 71,236. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2,836. Nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira kuti hurumende itange urongwa hwakakura hwekuongorora vanhu vari munyika chirwere cheCOVID-19 sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira asi vasina kana kumbobuda munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nezuro pavanhu gumi nevaviri vakabatwa kuti vane utachiona hwecoronavhairas, vaviri vagari vemunyika vasina kumbobuda uye vasina kumbosangana nemunhu ane chirwere cheCOVID-19. Nemusi wechitatu pavanhu gumi nevana vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19, gumi nevatatu vakabatira chirwere ichi munyika uye gumi neumwe havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Ukuwo nechipiri pavanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, vanhu vatatu vakabatira chirwere ichi munyika muno uye vaviri havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Kukwira kwehuwandu uhu ndokunonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano imviromviro yekuratidza kuti munyika mune vanhu vane COVID-19 asi vasati vaongororwa. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vati vari kunetsekana nekukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vagara vari munyika, vachiti kunyanya avo vanenge vasingazivikanwi kuti chirwere ichi vakachibatira sei. Vamatara vati zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuongorora veruzhinji munyika sezvo zvava kuratidza kuti panogona kuva nevane chirwere ichi asi vasingazivi uye vasingazivikanwi nehurumende.
Yeah, manhamba emalocal transmission Britain panguwa ya darika ye anga ari wao mashoma zvekuti tanga tisina kunyanya kuita worried but from mazuva baku darika ya tikona kuti manumbers achona ari kuramba achikwira ende chiri kunyanya kutsa kuti tive worried now ndechekuti ma local transmissions acho ari kungotaurwa but haasi kuzikama kuti munhu anogona kunge akawana kupi chirwere zvinoreva kuti panogona pane vamwe vanhu vari kutofamba muma communities medu vane chirwere checovid chisina kubatwa chisina kudiagnoswa saka ndoo zvatiri kunyanya kuita worried nazvo izvozvo saka tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya nyanya kutesta kwaari kuita vanhu zvinoisa kuti izvo tikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi uyezve kuti vanyatso tunoti contact tracing yakanyanya
vamatara vati kuungana kuri kuita vanhu vachitsvaka chauviri zvakadai sepamitsetse yehufu pamabhanga vachitsvaga mari uye mukutsvaga zvekufambisa inzvimbo dzinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vatapurirane chirwere ichi
tikuona kuti vanhu vanoswera vari mumakiwe hupfu vanhu vari mumakiwe shuga vamwe vari mumabhanga tinoona sekunge ndiyo nzvimbo dzinogona kunge dziri kupanana vanhu chirwere ichocho nekuti panzvimbo dzakadaro hapana inonzi social distancing iya vanhu vanenge vari padhuze nepadhuze saka vanogona kunge vachipanana muchirwere checovid munzvimbo dzakadaro kusanganisira even mumabhazi mumazupo matinoona vanhu vakawanda uye pavanenge vakamirira mazupo
izvi zvatsigirwa nevaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance dr henry madzorera avo vati kukwira kwouwandu uhwu mucherechedzo wekuti chirwere chiri kupararira vamadzorera vakurudzira kuti hurumende itore matanho chirwere ichi chisati chaputira nyika yose
tizvo zvakureva nezvekuti chirwere chakuda kutanga kupararira ezvino tiri musizini yedu yechando ndonguva yatinowanzana mafuru akawandisa saka local transmission yatakuwanai inoda kuti titeste nesimba tichitesta vanhu vese tiita mamezures ari more serious
vamadzorera vatiwo hapana chakaipa kuti hurumende painobudisa uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi itaure nzvimbo dzinenge dzawanikwa vane chirwere ichi vagara vari munyika vatiwo vanhu vakaziya kuti chirwere chava munharaunda yavo vanokoshesa zvakanyanya kutora matanho ekuzvidzivirira
zvetinokumbira kuti hurumende kana ichipa mareports okuti izvo kwazoita makeses akati ecovid-19 kumidlands ngavatiudzire kuti papi pacho kumidlands ari kumbizo here ari kumbizo 19 here kumbizo 16 here toda kuziva kunenge kune chirwere chedu tizive maepicenter edu kureva kuti nzvimbo dzakaungana chirwere chedu so that vanhu vari munzvimbo idzodzo votorawo maprecautions akawedzerwa kudarika evanhu vari mune dzimwe nzvimbo dzisiri kuita transmission
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vabvumawo kustudio 7 kuti kubudisa nzvimbo dzinenge dzichigara avo vanobatwa nechirwere ichi munharaunda dzemunyika kunogona kubatsira kuti vanhu vatore matanho akasimba ekuzvidzivirira kuchirwere ichi
zvinobatsira hapo ine way yekuti tikati pasheratoni pane vanhu vakati yakwira vanhu vane vakuzivawo area zvokunzi kana void
pavabvunzwa nezvematanho achatorwa nebazi rezveutano kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairus vagara vari munyika vamujiri vati vanga vachida kumbotsvaga ruzivo nezvazvo kubva kuvashandi vakasiyana siyana vemubazi iri Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose iri mubishi rekurwisa chirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika mazana matanhatu negumi nevanomwe uye pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe uye vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvishanu kusanganisira vanomwe vemuzimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti mutengo wechingwa wadzika kutanga nhasi kubva pamadhora makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $79 kuenda pamadhora makumi matanhatu nematanhatu kana kuti $66 emari yemunyika parofu zvichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemari weForeign Currency Auction System wakaparurwa nereserve bank of zimbabwe masvondo maviri adarika Izvi zvakaziviswa nezuro kuvatori venhau nasachigaro vesangano iri vatafadzwa musarara vachiti Grain Millers Association of Zimbabwe nagovernor Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakaita musangano nguva pfupi yadarika pavakawirirana kuti vanogaya upfu vawaniswe mari yekunze izvo zvadzikisa mutengo wechingwa pamusika. Vamusarara vakati musangano wavo uyu wakaitwa mushure mekuparurwa kwemusika wemari yekunze nebhanga guru renyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderera kana kukwira kwemutengo wemari yekunze pamusika wemari ndiko kuchave nechekuita nemutengo wechingwa muZimbabwe kusvika zvinhu zvagadzikana nekuti gorosi riri kutengwa kubva kunze. Ngatinzwei Dr. Chitambara vachitsanangura.
Matauriro avo ivo veGrain Millers Association of Zimbabwe vari kutaura iwo kuti mutengo weflower wakaderirawo uchibva pamari inoita 3150 per 50 kgs kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo kubva kumari yamataura inoita $79 pa loaf rega rega kusvika pamari inoita an average ye $66 pa loaf rega rega. Saka ndo chikonzero chikuru chavaburitsa chavaparura kuti ndo chakonzeresa kuti mutengo wechingwa unge uchidererawo zvakare.
Ndiani anofanira kunge achitara mutengo wechingwa Dr. Chitambara?
Vanotara mutengo wechingwa ndivo vanobika chingwa ivo mabakers. Pane maprize maviri aripo, pane yekutanga wholesale price ndo price inotengeswa nayo chingwa kumawholesalers, then vanotarawo zvakare yavanoti retail price ndo inozotengeswa muzvitoro nevanhuwo zvavo vanenge vachida kutenga chingwa chekunodya mudzimba dzavo.
Ndezvipi zvikonzero zviri kunyanyoita kuti chingwa chikwire mutengo munyika?
Nenyaya yekuti kurimwa kwegorosi munyika kwanga kwadirira zvakanyanya, vanogadzira chingwa vari kutopona nekutenga gorosi kunze kwenyika. Saka vanotoendawo pamusika weforeign exchange auction kunoti vange vachitengawo maus dollar avanoda kunge vachitenga gorosi kubva kudzimwe nyika. Saka zvavari kutaura izvozvi zvakaringana panyaya yekuti rate ravanenge vawanawo iroro ndo mari yavanozoshandisa kunge vachitenga gorosi. Saka rate iroro rinozodetermineawo zvakare rine chekuita nemutengo unozotengeswa nawo chingwa. Ndosaka vava kutaura kuti kubva pari zvino tichienda mberi mutengo wechingwa unenge wakudetermineawo zvakare average exchange rate yepa auction market kunowe ndokwavanenge vachiwana foreign exchange yekutenga gorosi kune dzimwe nyika.
Matambudziko aya angagadziriswa sei Dr. Chitambara?
Idambudziko reyatingati pachirungu production. I think chakakosha ndechekuona kuti senyika tiri kurima gorosi rakakwana ryatinogona kunge tichishandisa senyika rinomita maneeds nemademands evanogadzira chingwa kuti tisarambe tichisangana nedambudziko rokuti tinoda kuimporta gorosi kubva kune dzimwe nyika. Saka production yegorosi yakaimprova, supply yakaimprova, zvinobatsirawo zvakare kuti vanogadzira chingwa vasade kuramba vachiimporta. Zvoitawo zvakare kuti mutengo wechingwa unogona kustabiliza. But of course zvakawanda zvinoita kuti mutengo urambe uchikwira even takakwanisa kunge tichizvirimira gorosi redu.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura neStudio 7 vari parunhare muHarare.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. panguva iyo Kenya iri kurwisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19, nyika iyi yakatarisanawo nedambudziko guru revanasikana vadiki vari kubata pamuviri munguva yelockdown iyi. Mumwedzi mitatu vanhu vari mulockdown, vasikana vadiki vari pasi pemakore makumi maviri vanosvika zviuru zana nemakumi mashanu nezviviri vakabata pamuviri, uwandu hunodarika zvikamu makumi mana kubva muzana pamwedzi wega wega. Makambani emuAmerica akaita seCoca-Cola, Adidas, Ford neLego ari kurangwa kushandisa Facebook kuti ishambadze zvigadzirwa zvavo uye achibvisawo mashoko avo ekushambadza zvinhu zvavo ari padande mutanda reFacebook nechekare. Makambani aya ari kubatana achikomekedza Facebook kuti irwise zvakadzama kushandiswa kwemashoko eruvengo pamwe nemanyepo munzvimbo dzepadande mutande dzinenge dzichitaura nyaya dzekuvhota. Asi Facebook inoti yagadzirisa zvimwe zvichemo, asi makambani aya ari kuti Facebook inofanirwa kuita zvakawanda. Hondo pakati peMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT iyo iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe iri kuramba ichienderera mberi zvichitevera kudzingwa kubva mukanzuro yeHarare kwemakanzura mana ebato reMDC Alliance. Izvi zvauya mushure mekunge munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachivazivisa kuti makanzura aya akanga asisiri nhengo dzebato ravo. Makanzura akadzingwa aya zvichitevera tsamba yakanyorwa navaMoyo anoti vaDanford Ngadzore vanomirira Ward 16, vaGrisot Mandere weWard 44, vaJason Kautsa weWard 37 pamwe navatonderai Chakaredza vanovekanzura weWard 31. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMonzora kuti vatipe zvizere zvikonzero zvekudzinga makanzura asiri ebato ravo. Asi vangadziore vanoti havana kushamiswa nezvakaitwa zvekuvadzinga mukanzuru sezvo vachizivikanwa nekutsigira kwavo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Ndamatambira chose ndanga ndagara ndichitoziva kuti tsamba iri kuuya. Ndakauzwa kare kare and my position was very clear from the beginning kuti ini handitengesi, ini ndiroziva vanhu vakandivhotera. Vanhu vakavhota kuward 16 vakavhotera MDC Alliance navaChamisa naMP Joana Mamombe. Tose takagwinya nezvine mutsindo and I knew kuti I will never betray my people and my residents. Ndakavabvunza vamaresidents ndotungamirira what is the position, vakanoda zvokuita. So I never betrayed and ndina kutengesa and I don't regret, I don't even care.
Saka zvinhu zvamuri kuti makasunga mushure mekunge mataura nevagari vamaimirira matanho apa amuri kuzotora.
Pandakatsaura nevagari, vagari vanga vari very clear kuti isu muno muward 16 takavhotera MDC Alliance kubva kuna kansela, MP na president. So iwe enda unoita sekuti takataura katakaita pavhoti ya 31 July na 2018 usabva vakabva vachinangwa chinangwa ichocho. Zvinobatsira kuti patichaenda kwose tichange tiinewe kuti takavhota. So that was the message ndakateerera and they have tried to engage iwo vanaMonzora nevamwe pandavano kuti inini semutumwa I will never betray sokutumwa nakaita nemaresidensi.
Saka muri kuti here mucharamba muchishanda kuita basa ramaa muchiita sakanzura kunyange zvazvo musisiri munhu anenge achienda kumisangano yekanzuro?
Ichokwadi handisi kuzomira basa rangu. I've been a community leader before. Ndaimirira maresidensi andavakanzera. That's why maresidensi vakatondivhotera kuti ndive kanzera and andiri coordinator weresidensi forum kwenguva refu. So I will just go back ikoko and provide necessary leadership. Pamatambudziko akawanda chose anga ari muwadi, mamwe andakakwanisa kundisorove nomwe andakakundikana, but I am sure the victory is certain. Chabatsira zvekuti maresidensi chienda mberi.
Iro bato renyu reMDC Alliance rine zvariri kuitawo here panyaya yekuramba nhengo dziri kudzingwa kubva kuparamende iye zvino taakuona nhengo dzaakudzingwa kubva kumakanzuro?
Bato redu obviously rinotora matanho akasiyana-siyana, but ini sakanzura vechidiki I believe kuti patiri kuenda solution ino one politics. So political solutions dziwane chai going to pursue and make sure that it achieve a change in Zimbabwe.
Vanga vari vaive kanzura weward 16 vaDanford Ngadzore vachitaura vari panhare vari muHarare neStudio 7.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Magadi vashamaro rose Studio 7. Ndinoitawo takaza ndiri ku South Africa uko. Tinodawo kuti mundibvunzerewo kuhurumende kuti painoti ekokesha ichadiwa yakubhaniwa, but ndinodawo kubvunza panonzi pokuti apa kauri kuti munhu ukahora mari kanzi iri kupinda mari ichipindira mukadhi, ukaenda kukadhi kubhenki kunopuwa kana 200 bondi kana kuti 400 bondi pazuva, apa mukadhi manga munenge mune 3000. Saka kureva kuti ndosaka vanhu vachizoti vanobvisa mari yavo mumakadhi vachiisa mari yavo muekokeshi kuti vatatenga kene ekokeshi kana kuti akwanise kutumirawo kana mhuri dziri kumusha kana dzingava dziri kupana gutuko kana dziri kwana kunana bhindura kuti kupi nokwanisa kutumira mari neekokeshi. Saka zvino kana vachiita ekokeshi bvisiwe, saka vanoda kuti vanhu vashandisei chitori nani kuti vanhu vashandisa ekokeshi, nekuti vashandi vahurumende vose vanonga vachitongokorera mari yake iri pai, mari yake ingida kuti mushandi ari muekokeshi. Saka ekokeshi handionisi kuti bvisiwe zvangu ekokeshi kana ndisei, ndatenda zvangu.
Zita ndiita Robert Chitando, ndiri muno muSouth Africa. Inini hangu nyaya yangu iri pakuti kumudzidzisi wese, kuvafundisi wose, vakuru vemakereke, vakuru vose, mabhishopu ose, kereke ipi neipi, kuri vachechi ipi neipi, ini zvangu ndanga ndine chidzidziso kana maonero angu okuti ndoda kupausa muono kuti vafundisi, vadzidzisi, mabhishopu, vakuru vemakereke, munhu wekereke haapindi mumatongerwo enyika, haapindi mubato. Mufundisi, bishopu, mukuru wekereke, basa rake ndiri kunamata kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka, kwete kuti vapindire mukati menhau dzematongerwo enyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zemitambo, nyanzvi munyaya dzeutano munhabvu dzabuda negwara rezvinofanirwa kutevedzerwa nezvikwata kuti nhabvu idzoke pasina njodzi yekupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi kuvatambi vebhora. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru wanamazvikokota ava Dr. Edward Chagonda vanoti vaendesa zvakabuda nazvo kuPremier Soccer League vaine tarisiro yekuti zvikatevedzerwa mutambo uyu unodzoka zvekare munhandare. Vachagonda nekomiti yavo vakapiwa basa rekubuda negwaro rine nzira dzinofanira kutevedzerwa pautano kuti nhabvu idzoke zvisina njodzi. Komiti iyi inosanganisirawo zvekare vaNicholas Mnyonga avo vanotungamira zveutano musangano reZimbabwe Olympic Committee. Asi vachagonda vanoti havakwanise kuudza veruzhinji zvabuda nazvo sezvo zvifanira kutanga zvasvitswa kuhurumende neveZifa. Vachagonda vanoti varusangana neZifa mangwana apo vachasvitsa gwaro iri vaine chivimbo chekuti richange rave kuhurumende svondo rinouya. Asi vachagonda havana kuvanza kuti zvimwe zvezviri kudiwa kuongororwa kwevatambi kuti vane utachiona hwecoronavirus here kana kuti kwete, pamwe nezvimwe zvekuedza kudzivirira utachiona uhu. Nabvu mune dzimwe nyika yave kutambwa, asi muZimbabwe haisi pamitambo yakanzi dzoke iko zvino nehurumende, nekuti ine kusangana kwakanyanya. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana zvikaita sei, nhabvu haifaniri kudzoka musina vatsigiri vanenge vachiona mitambo sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Nofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi. Kuti mutambwe musina vanhu hazviite, hazvibude.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vaOliver Musongoro vanoti vanoonokerwa nemitambo sezvo gore rave kutopera mitambo isina kutambwa. VaMusongoro vanoti nhandare dzemuno dzakakurisa kudarika vanhu vanopinda, zvekuti vanokwanisa kuona mitambo pasina njodzi yekutapurirana coronavirus.
Tanonokerwa nekuona bhora, gore ratopera tisina kumboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo, kana vakaita social distance kana 3-4 meters chaiyo chaiyo pamunhu akagara mupeika. Ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Mitambo yakawanda muPremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri vanosvika 500 kana kuti 500 muchirungu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vaJustice Muzanenhamo vanoti mitambo panguva ino ine njodzi.
Mamiriro azvakatoita izvo, chese chinonzi sportics ingave chii kana chii chinofanira kumira, totanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution. Kana tasvika ipapo ventozokuzita.
ZIFA inoti iri kutarisira kuti zvinhu zvikafamba zvakanaka, nhabvu munyika ingangodzoka muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezviri kuitika mukurwisa dambudziko recoronavirus munyika.
Yo shetan tena sabiza, let's do it.
Mulegeo na titienera kusangalala chape osati tisidenya chiko ipapa chamuno roera na ipapa
amuna kuneza na tikanze changa hapa
chija impaka esingo ekurwisa na
tijambe tikitaka pressure tomasi na sepaka.
Nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana 619 kana kuti 617, vafa vachiri vanomwe. Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa covid-19 munyika. Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT inoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selingamakhulu edlula ayisithupha, i-617, emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye, 11 million.
Hayi, zinaso ngokuliqenjana kwabafana besikolo. Abayenza into zesikolo, benza into zamabhuku, betshiyane le nto zombangazo.
Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union, izinasu, namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare, zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba ele amabhobezi New Sound liphethe idlaladela lo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba abantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngokuchona kwelanga layizolo abalithumi lambili 12 sebekhweze inani lasebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Laya kwabangamakhulu edlula ayisithupha, i-617. Asebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu, 173, labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe ukuba bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha lengxenye, 71,236. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye, 11,032,173. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu, 525,120. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithupha, 6,184,991. Kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amane, 414,011. Labulala inkulungwane ezedlula ezilithumi, 10,260. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye, 195,729. Kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Community Action Group for Governance bavakatshele izakhamizi zeLuveve ukuyabona ukuthi isimo sinjani ngemva kokuqhamuka kwesihudo kulowo muzi esibulele abantu abedlula ithumi lambili ngemva kokunatha amanzi angcolileyo abephuma empompini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu elikhulunywe labo ngabe Community Action Group for Governance baveze ukukhathazeka ngesimo ababhekane laso sodubo lwamanzi osolubangele ukugula lokulahleka kwemiphefumulo ethize. Abalenhlanganiso baphume ijumo besiyakhulumisana lezakhamizi zeLuveve ezigulayo lezilahlekelwe izihlobo emizameni yokuhlolisisa ukuthi mhlawumbe banganceda ngendlela ezehlukeneyo. omunye wabo unkosikazi Patricia Chabalala oveza umbono wakhe ngahlangane lakho.
Sithole ukuhawukisa kakhulu bekulobunzima abantu bagula, abantu bafelwe, abantu bayesaba, abantu bathithibele, bathithibele, bathochobela angikwazi ukuthi ngababe kanjani. Okubuhlungu kwangkhona kakhulu ukuthi bayesaba. Ungani kulomuntu obethuselayo ukuthi bengakhulumi. Bengakhulumi laba abavakatshelayo bezobaduduza. Baze basitshela into enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu laba abayikhansilini bafika bengazobakhalela, bengazobaduduza. Bafika bababuza ukuthi azange libone amagundwana yini la. Amagundwana angenelana ngaphi la manzi.
Ukhansila ka Ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube emele umeya wedolobho leli uchaze ukuba benza konke okusemandleni abo ukusiza izakhamizi zeluveve ezibhekane lodubo.
Hey, uyazi kubuhlungu dadewethu ukuswelakala kwemphefumulo ukwenzakala luveve lokugula kwabantu. Yikho libona sesizame ngemizamo yonke ukuthi singezelele abezempila kahle khona ngale. Siyabalandelela labantu sibalapha ngasemakhaya leclinic yethu balatshwa mahara. Njalo abanye abasisekelayo abanjenge Danish Church Aid in Zimbabwe basincedisile kakhulu ngokusinika amabhakede lezigubhu ukuthi izakhamizi zigcinele khona amanzi avo.
Izakhamizi zeluveve okwamanje zitholiswa amanzi malanga wonke sezakhitshwa kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki. Abe Community Action Group for Governance bahle bathatha leli thuba ukuthatha impompi yamanzi eyakhutshwa eluveve ukuze iyehlolwa ukuba imbangela yokugula lokufa kwabantu ingabe kuyini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso eZimbabwe National Students Union iZinasu namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe zisithi uhulumende kumele alungisise udubo lwenkohlakalo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izifundi zemakolitshini zingene ezitaladeni zedolobheni leHarare zitshengisela endaweni ezigoqela esilindweni samabhasi lezimota ezithwala uzulu esiya emalokishini eseCopacabana. Lezi zifundi bezisola umumo zombusazwe kanye lokonakala kwesimo somnotho elizweni, ikakhulu udubo lwenkohlakalo eselizweni. Zisithi nxa lungalungisiswanga, inkinga ezibhekane lelizwe kazisoze zafa zaphela. Ekhuluma kulokhu kutshengisela, unobhala weZinasu u-Abe Urunga uthi indubo ezihlangana nabazali ziyabaphambanisa ezifundweni zabo.
Njengabazali yini elisihambisa ezikolo? Yini elibulala inkomo lenkukhu ukuthi siye ezikolo? Simi lapha njengezifundi sisithi thina hatshi elizweni lethu silendubo esihlangana lazo. Indubo esihlangana lazo asizo zethu sodwa kodwa ngezenu, ngoba imali ezisibhadalela esikolo zivela kini.
Lokhu kugcizelwe ngomunye okade etshengisela elilwe ngaleZinasu njalo efunda ekolishini yeMidland State University MSU uThadiwa Nashe Gwena. Uqhubeke esithi kabasoze bebuyele emuva njalo kabesabi loba nje bekwazi ukuba uhulumende ulakho ukubopha abantu abatshengiselayo.
One is the issue of to deal with corruption in this country.
Asinezinto ezimbili. Okokuqala ludaba lwenkohlakalo elizweni. Okwesibili ludaba lwemali zesikolo. Siza kulwa lohulumende lo. Siza kwenza izinto eziningi ukulisana lohulumende lo.
Which is looting and stealing our resources. And we are going to have a series of actions.
Kodwa omele abasha kubandla leZANU-PF engumsekeli obona ngezokukhanyiswa komsebenzi umnumzana Mabutha Moyo uthi izifundi zeZinasu zisetshenziswa ngamabandla aphikisayo ukulwisa iZANU-PF.
Hayi, iZinasu ngokuliqenjana kwabafana besikolo. Abayenza into zesikolo, benza into zamabhuku, betshiyane lento zombangazwe. iZANU-PF okwehlukeleyo kwakwayo kuzabonakala njalo kufezeke ngo-2023 nxa abantu sebethe hayi yehlulekile asayivoteli.
Kunyanga ezedluleyo sokube lezihlakalo eziningi zabantu betshengisela enhlangothini zempilo ezishiyeneyo bekhonona ngokushiyeneyo, ikakhulu isimo somnotho, inkohlakalo, ukuqonga kwentengo mihla ngemihla, ezombusazwe ukwephula kwamalungelo oluntu lokunye okunenginengi. Asabeke bangena emgwaqweni betshengisela bagoqela abakuhlangothi lwababalisi, odokotela, abongi lezisebenzi zezinye inhlangothi zezempilo. Abantu abaningi basola uhulumende ngokuthi akabanakekeli njengamazwe amanye ngesikhathi sokumelana legciwane le-COVID-19 elidale umonakalo omkhulu emhlabeni jikelele. Uhulumende yena uthi abantu kababekezele, uyenza yonke imizamo yokunakekela wonke umuntu, esola labo abatshengiselayo esithi bathunywa ngamazwe athuthukileyo angajabulela umbuso okhona manje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimbili ezithi eDanish Church Aid leyabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Traders Association banikeze umanisipala wakobulawayo isipho sempahla yokusebenzisa ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje inhlanganiso yeDanish Church Aid iphe isipho samabhakede amanzi alempompi azinkulungwane lengxenye 1500 kunye namatanka ezigubhu ezinkulu zokugcinela amanzi ezedlula inkulungwane 1200 elokitshini leLuveve. Wathi abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Traders Association labo baphe esabo isipho sempahla ehlukeneyo yokumelana le-COVID-19 kukhansili wakobulawayo ezamele isetshenziswe ukulondoloza ukuhlanzeka endaweni ezehlukeneyo zokuthengisela edolobheni. Umqondisi weBulawayo Vendors Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni, uchaza kabanzi ngesipho sabo seCOVID-19.
Namhlanje njengeBulawayo Vendors Traders Association sizobambene lenhlanganiso esebenza layo KVSET, sizodonate buso hand over equipment yokusebenza kuma marketplaces, ama water dispensers, hand washing water dispensers, ama sanitizers, kanye lama masks zamuthi sincedise abantu abasebenza ama vendors ukuthi nxa besiya landawo abathengisela kuzo bakwazi ukuthi balandele imilayezo yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
Ukhansila Mlandu Ncube emele umeya wakobulawayo ubonye kakhulu izipho abazithole lamhlanje zokumelana le-COVID-19.
Sithanda ukubonga abantu be-BVTA abakhangela labo abathengisayo ama-vendors ngokusidonethela into zokuvikela lokulwisana le-COVID-19. Njalo sithemba kakhulu ukubana kuzahamba isibanga eside ngokulwisana lo mkhuhlane.
UBulawayo uqhubekela phambili ethola izipho zokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 ezivela kumankampani lenhlanganisweni zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule sihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usibalukhulu wesabelo seTexas kwele Melika, uGovernor Greg Abbott, wethule umlayo othi kumele abantu bonke baleso sigaba bagqoke kokuvala ubuso lamakhala, ama-mask, kusukela ngolwesine ngoba seliqonga okwethusayo inani lasebebanjwa ele-COVID-19, okutsho ukubana lenani labalaliswe ezibhedlela ngenxa yaleli gciwane lalo liqonga okwethusayo. Kulezifundi zekolitshini le-University of Washington khonapha eMelika, ezingamashumi athobaminembili 80 ezihlala ezindlini eziduzane lesikolo zenhlanganiso zamafraternity ezitholakale zile-COVID-19, njalo kulamakhulu athile ezifundi lezi esezihloliwe ezimelele impumela. uDokotela Stan Wilson wasesigabeni seSouth Carolina khonapha eMelika uxwayisa ukubana idolobho leCharlestown lilakho ukubhekana lobunzima bokugcwala kakhulu kwezigulane zomkhuhlane wecoronavirus ezibhedlela zalelo dolobho, kugcine kuswelakala indawo lemibheda yokuzifaka. UZulu waseMali utshengisele lamhlanje phambi kwesigodlo somkambo omkhulu wemali kulelo lizwe owe-stock exchange edolobheni leBamako zisithi zifuna uhulumende akhulule umkhokeli webandla eliphikisayo uSomala Sise othunjwe ngabokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngulandela isinqumo sikahulumende esokuthi angcwabe kutsha ababhubha ngesikhathi segugurawundi, abanye bathi ngabe uqala axolise andubana lolu hlelo luqhutshwe. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kukamphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lenhlanganiso yeMathebeleland Collective, lapho abikwa echasise ukuthi uhulumende useloba imithetho yokungcwaba kutsha ababhubha ngalesi isikhathi, njalo abangalancwadi zokuzalwa ngenxa yegugurawundi bazazithola lula. Uhlelo lolu luzaqhutshwa inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee, njalo uhulumende uthi usexoxisane lezinduna lenye inkokheli yezigaba ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomfundisi Angliston Smanda.
Mina wami umbono ngokuthi nxa singasazanga sakhuluma ngalindlovu esendlini sibe siloke sisithena simelele ukuthi umnankagwa azabotshwa, uzabotshwa mbani yena kunguyobusayo, njalo ngesikhathi ephuma kumbe lapho ezaphuma khona embusweni uzaphuma ephila yini? Nanga umgabe sowazi wafa singalungisanga lolu daba, la uzazafa umnankagwa engazanga alungisise lolu daba, ngoba yibo esibafuna besaphila babe yibo abakulungisisayo ngoba yibo abakwenzayo. So okwesibili ngiyibona ngani lanxa kulobugcamu kuvele yikho kade sikufuna ukuthi abantu baphiwe izithupha, abantu kulokunye futhi esikunenge sikufunayo, abantu bakhuluma ukuthi bafuna into ethiwa i-compensatory development lapho kwacika imigwaqo yetsholotshe efile ilungiswe kube lezi zinto ezinjalo, abantu bemathebeleni lawo bazizwe bengabantu. So mina ngibona ngani kulinyathela elicakatheke kakhulu okumele silisekele lanxa lilobugcamu phakathi. Kumele siqhubeke sikhonona siphakathi kodwa singakhalalanga. Sikhonona ukuthi into le kayenzwanga kahle kodwa sinjani siyenze, ngoba lalabo abantu abalimalayo abanye abalimalayo egugurawundi bazaze bafe bengazange bathole inhlawulo zokuthi babuye bahambe ezibhedlela bayelatshwa, kugcine kungasolvanga lutho. So ukukhalala sitshile izikesi asikufuni lokho akusisindawo.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uhlangene lenhlanganiso yeMathebeleland Collective, kukanti bakhona abanye abaphumayo kule inhlanganiso besithi kumele uhulumende aqale ehloxolise.
Esifika khona endabeni yokuthi siyayiphetha lindaba ukuze ingabi insumansumani ingoma yemvundla icine singisakavulela umchilo wesidwaba inde yindi indaba engapheliyo. Kulesikhathi lathi kulabantu abethu labo kumele labo bazwe ukuthula, singabe lokho sidlulisa ubuhlungu to the next generation.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, umfundisi obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde sathinta umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona nganto lokhu yinto esazivele siyikhalela phonxa sisenzakala sesisithi kona sokuyinto embi futhi njani. Kufana nokuthi kona umuntu utumbona ehamba egade idonge day wena indaba ulolunya ugade idonge hamba yehle uhambe icene kwedonge ahlala la uhambe icene kwedonge indaba ngubhare uhamba icene kwedonge lothi ngabe ugade idonge. So vele ukuthi usuthise umuntu inkani le.
Kuqondile yini ukuthi uhulumende axoxisane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective ngalolu daba, njengoba sibona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezaphuma kulo umanyana?
Inhlanganiso ezabuya ndawonye ezeMathebeleland ziqala udaba lona lolu zikhulumisana lohulumende, zazenze into encomeka kakhulu, into enhle. uhulumende uqondile kakhulu bana aqhubeke esebenza labantu bona labo ababuyayo ndawonye ukuthi bona sibone ngodawo leMathebeleland izinto ezihlubayo ngapha laba abantu abaphumayo abaziphumela nje ngokuthanda kwabo njalo futhi siyananzelela kubana bakhona abanye abantu asifuna ngo cry baby kakhulu asifuna ngo big brother kakhulu obuda abadala bekhuluna into lekumele silingane ngezikhathi zonke kanti nxa kule nto babeyisola phakathi indaba bengayilungisanga bephakathi ukuphuma yikho okuzaba kuyini kuzadalani kuyasilethelana etafuleni impendulo kanengi ukuthi akula ngakho ke mina ngibona ngantwa uhulumende uqondile ayalisebenzela laba abasalayo laba abaphumayo indaba zabo nxa labo sebefuna ukukhuma ngendaba ezinjalo uhulumende uvulekile njalo uyayamukela abantu ukuthi bangene kukhulunyiswane kuxoxiswane nxa kule ntembi ayiboniswane phela siphakathi pho nxa uziphuma ukhalala ufuna uhlala uncengwa na.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, sixoxelaye ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba ele amabhubezi New Sound liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli inkomo eStudio 7 usiphalo ludaba.
Iqembu leamabhubezi selileminyaka emihlanu labunjwayo njalo idlalade lalo leli lilengoma eziyisithupha. Njengabaculi abanengi abadabuka eMathebeleland, iqembu leli lihlabela likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo umbonisi Maphisa Nkomo.
Thina siliqembu lamabhubesi siqhamuka endaweni yasePlumtree endaweni ebizwa ukuthi akokunguwo. Iqembu lamabhubesi silisungule ngo-2015 kuzobe namanje sosiqhuba siyenza ama-albhamu senza izingoma.
Ingoma ezikuleli dlalade zivalisa eyisihloko salo ethi usuku lokugcina, mfakazi, ludo, babasomandla, ungabomthemba umuntu kanye le thi uthando lwamanje.
Namhlanje sikhuluma ngabo madoda abantu abangathembekile emphakathini. Akuhlile abanye amabhubesi kulo nyaka amadoda.
Ngathanda ukuthenga idlalade lenu leli lamanye nje amadlalade enu mbonisi balithola njani?
Inumber zocingo abantu bakithi elingasebenzisa ngu 062 331 8 32. Izo inumber lingasithola kizo lisingaxhumana kizo zine WhatsApp futhi.
Ezinye inumber elingasithola kuzo 083 87 05 712.
Nosithola kulezo numbers ze WhatsApp ezinye lezo bantu. Siyabonga.
Umbonisi uchayele ihlombe umculi asebesebenza laye uJosaya Nkomo, yena owake wahlabela leqembu leMokisi esithi uza lobuciko obujulileyo.
Ngithemba lokuthi abantu sinizokujabulela lokho bani bakithi. Umdala uSobanda Nkomo sizosebenza naye njengamanje.
Ucele njalo abalandeli ukuthi babasekele ngokuthenga amadlalade abo oqobo hathi awokuzibazela athengiswa izigilamkhuba ngemali engatsholutho ezitaladeni zeHill Pro. Uphuma ke enkundleni umbonisi Maphisa Nkomo leqembu lakhe leyamabhubezi New Sound ngale.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inani labantu asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selingamakhulu edlula ayisithupha 617 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye 11 million. Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso eZimbabwe National Students Union namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.